ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu chivabvu 24/2017. Mapato anopikisa oshoropodza maitiro emutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko ekupindira pamashandiro emapurisa zvichitevera mirizhonga yakaitika muzano PF muBulawayo mukupera kwesvondo. Vagari vekwachiyadzwa vochema-chema nekusagadziriswa kwemakuva ehama dzavo sezvakange zvawiriranwa pakati pavo nemakambani aichera mangoda munzvimbo iyi. Human Rights Watch inoshora zvakadzama kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vagere kuArnold Farm kumazowe. Muchirongwa cheLive Talk paDiaspora Forum na 8pm tiri kutarisa mirishonga iri kuitwa nevanofurikidza mwero sezvakaitika kuManchester, kuBritain nedzimwe nzvimbo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.